Muse kwi hana kutamba mutambo wogumisira weZimbabwe wegadziroi Afcon. Uyo vakaita mangange 1-1 neTanzania mukupera kwesondo mushure mekunge adzokera kuChina kunotambira chikwata cheke cheDalian Yifan. Izvi zvinotevera chikumbiro chakaitwa nechikwata ichi chichida kuti mushekwi avabatsire muhondo yavakatarisana nayo yekuti varambe vari munhabvu yepamusorosoro munyika iyi. Asi mutambi uyu haana kukwanisa kubudisa chikwata chake muchoto mushure mekunge Yifan yarohwa 1-0 neHebei. Pamusoro pezvo mushekwi haana kupedza mutambo uyu mushure mekunge aratidzwa kadhi dzvuku nemuridzi wepembe nemhaka yekupiringidza vamwe. Mumitambo yegadziriro, Zimbabwe mukupera kwesondo yakaita mangange 1-1 neTanzania mushure mekunge yamboita mangange zvekare 0-0 nemaSuper Eagles eNigeria. Izvi zviri kupa chivimbo kuti maWarriors angangobudirira mugungano ravari rinosanganisira Uganda neDemocratic Republic of Congo. Mumwe mutambi Ronald Pupizai anoti havati muEgypt kuwedzera zvikwata zviri kukwikwidza. Maneja weMaurias vaWellington Pandare vanoti chinangwa chavo ndechekubuda mugungano iri kana kusvika mufinari chaimo mushure mekukundikana kudarika chikamu chekutanga muna 2004, 2006 na 2017 apo maWarriors akaenda kumakwikwi aya.
Tichitiwo vakomana vangu gadzirawo kaisiri kavo kokupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinari kwacho hapana chakaita.
Zimbabwe ichange iine rutsigiro kubva kuruzhinji rinotevera nhabvu munyika mushure mekunge vePremier Soccer League vambobisa mitambo yezvikwata zvemuno. Gwaro rabva kune vanotungamira nhabvu yepamusoro ava rinoti vari kuda kupa vatsigiri venhabvu nguva yekuonawo chikwata chenyika ichi vachipawo zvekare vatambi mukana wekuonawo zvidavado kubva kune vamwe. Pari zvino FC Platinum ndiyo iri pamusoro pegungano rePremier Soccer League nemapoints 24. Point imwe chete pamusoro peChicken Inn neCapes United idzo dzakabatana pamapoints 23. Asi mumwe mutsigiri wenhabvu vaAlpheus Mashonganyika vanoti vari kuona maPure Platinum Boys atora mukombe uyu negadziriro yavakaita apo vakatamba muCAF Champions League.
Yakakundikana zvayo muChampions League asi yakaita gadziriro yakanaka kuti munomu inotora ligi zvakati.
Highlanders iyo yakarova Dynamos 1-0 mumutambo mukuru wekupera kwesvondo yakwamba nzendo nhatu dzekuti yave pachinano chegumi nenhatu nemapoints 14, points imwe chete pasi peDynamos yacho. Mitambo yese yeCastle Lager Premier Soccer League yakapera seizvi: Bulawayo Chiefs 0, FC Platinum 3, Highlanders 1, Dynamos 0, Triangle 0, Chicken Inn 0, Manika Diamond 0, Ngezi Platinum Stars 0, Capes United 3, Tier 1 3, Harare City 1, Herentals 2, Chapungu 1, Yada 2, Black Rhinos 0, ZPC Kariba 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Indini Michael Kariatsi.